Rima kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemuimbi Cindy Munyavi.
I am the person around the valley found to eat, I don't know lover. And I see it on this night, I was looking at the father.
Zvino kuchingamidza nemufaro pano pachirongwa chedu Cindy. Tinoona uri muno muAmerica, wakafambirei iko kuno?
Ndakauya kuAmerica kuzoimba kumutambo weZim Expo uri kuitwa musi wa25 May kuDouble Tree Hotel kuChicago. Ndichaimba kuMiss Zim USA.
Zviri nyore here kuita basa irori rekuimba semudzimai?
Kuimba muna 2004 and ndichiri kucollege mazuva iwayo. Ndine shamwari yangu yainzi Lorraine Dunduru, wandaitamba naye aipindawo mumastudio achitsikisa kustudio yainzi Chamembe mazuva iwayo. Ndiye akandikurudzira akati, une chipo chekuimba, dai wambotsikisa. Ndakangomuperekedzawo sezvo taifamba tose, ndaisada kuzoenda kumba ndega. Aiti tikapedza chikoro topfuurira tienda kustudio, taiva vana vadiki panguva iyoyo. Ndakazowana blessing kubva kuvabereki vangu kuti ndikwanise kurekoda. Ndakareleasa album rangu rekutanga muna 2006 rinonzi Kukuda Loving You. Hore kuti munhu wechidzimai awanikwa achiimba mutsika nemagariro edu zvinongoonekwa kunge zvinhu zvechinzenza, asi nenguva ndiri kuona kuti zviri kuita zvichitambirika, vakadzi varuitwa taken seriously.
Tinoona makambenge muri kumanama awards uko manga makapfeka hembe yakakonzeresa nyakanyaka pasocial media. Zvakafamba sei?
Hembe kumanama yakanetsa, yakadizainwa naTembani Mbotswa, award winning international designer wekuZimbabwe. Ndaiita red carpet, saka ndaiedza kuita inonzi fashion statement. Theme yedu yanga iri African fashion royalty. Ndakagadzirwa outfit yanga iri a mixture of PVC, plastic binding, masequins mukati ne trim ye African print. Ndakafara ne response because kana uchiita fashion statement unongoda kuti vanhu vawane zvekutaura. Kunze kwekuimba, ndine business rangu kuZimbabwe. Ndine shop inonzi Cindy's Fashion Corner. Tinotengesa mbatya kunyanya dzemadzimai, butsu, maaccessories, mahandbag, uye tinoprovida maservices emakeup. Ndinoshandawozve nemakampani akaita seVida Chemicals inotengesa mahair and skin care products sa brand ambassador wavo na social media influencer. Ndikushandawo futi nekampani inotengesa mawivu nemawigi iri based in China inonzi BU sa ambassador wavo zvekare. Munokwanisa kundibata paTwitter Cindy Munyavi, paFacebook Cindy Munyavi, paInstagram Cindy Munyavi.
Pane mimhanzi mitsva here yauri kubika pari zvino?
Ndiri signed ku record label inonzi Bryce Nation. Ndinomanajwa na Elton Bryce. Ivo vanoshandawo nerecord label yemuno muAmerica inonzi Ivy League Empire. Ndichawanikwa ndichitsikisa kambo neartist yeIvy League Empire anonzi KV the Ghost inonzi ama boss. Ichaendawo paalbum rangu ritsva riri kubikwa rinonzi No One Is Safe. Saka albumu iroro ndotarisira kuti rinofanira kubuda gore risati rapera. Pari zvino ndakamboreleasa 2 masingles kubva paalbumu iroro anonzi Wabata Moyo ne Waya Waya, vanhu vanokwanisa kutomawana paYouTube.
Yeah.
ndimwe music yangu wanikwanisabiwa na pa iTunes, Amazon, Spotify, Google Play.
Tipewo mazwi ekushingisa mamwe madzimai.
Kune madzimai ose ndoda kungoti makakosha, rambai muchiseta pace.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutenda Simbi munyavi kunge wanga uinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi neupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Why you liar? You make a liar. You know where why.